sabatere ri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kagumbi 15/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi sangano regrain millers association of zimbabwe rinoti kutanga nhasi rinenge roendesa hupfu pedyo nevanhu kune mamwe madhorobha sangano rinomirira varayiridzi vokumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti rakatotangidza kurayira vana vechikoro paindaneti nepawhatsapp rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe riri kushoropodza urongwa hwarinoti huri kuparorwa nebazi rezvedzidzo hwekuti vana vadzidze vachishandisa maredhiyo pamwe nematerevhizheni senjira yekuti vasaungana munguva ino yedambudziko recoronavhairas semazuva ose tichanzwa mamesaji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika hwasvika pavanhu gumi nevasere mushure mekunge mumwe munhu abatwa zvekare nechirwere ichi muHarare asi mumashoko anofadza zvikuru bazi rezveutano razivisawo kuti mumwe ainge abatwa nechirwere ichi pavanhu vana vemhuri imwe vane chirwere ichi kumashonaland east ainge apona asi uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavhairasi pasi rose huri kuramba huchikwira mumashoko atumirwa kustudio 7 neafrican union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezverwere muafrica reafrica centers for disease control and prevention anoratidza kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi muafrica wakwira kusvika pachiuru gumi nemana ane mazana mashanu nemakumi masere vanhu vafa muafrica vanosvika mazana masere nemakumi matatu nevasere kana kuti 838 south africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muafrica vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino muzimbabwe mashaya vanhu vatatu pavanhu gumi nevana vabatwa nechirwere ichi pavanhu ava vanomwe vari muHarare vana vari kumashonaland east mumwe chete kumatableland north vaviri mubulawayo Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavhairasi pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe vanhu vafa vadarika chiuru zana nemakumi maviri nemashanu America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru makumi maviri nemashanu mukuenderera mberi nekurwisana nechirwere checoronavhairas sangano regrain millers association of zimbabwe richishanda nemapurisa rinoti kutanga nhasi rinenge roendesa hupfu pedyo nevanhu kumamwe madhorobha izvi zvinotevera kugununa kwevakawanda kuti chirwere checoronavhairasi chinogona kupararira zvakanyanya vari mumitsara yakareba yehupfu vanhu vari kuchema chemawo kuti vari kuziya nenzara nekushaya zvekudya uye kuvharwa kwemabhanga kuti tinzwe zvizere Blessing Zulu West Studio 7 abata sachigaro we Grain Millers Association of Zimbabwe vata fadwa msarara.
Taita churongwa tukabatana niwe Zimbabwe Republic Police cheku tititanga kuyendisa kunjumbo nongwe zinuwanzo zinudambu zikugurusa rukusha kwa kuhufu zinote Harare shitungu za maronde na kwekwe Mutare Gweru ne Bulawayo madoroba rimwene rimwe racho raiswa mupanda kana kuti mazones anokwana kuita mashanu tichatanga neatinoti mazone 1 ese enzvimbo idzi kamwe chete zvoreva kuti tichange tichiendesa upfu kumadhorobha aya ese aya asi tiri mazone rimwe chete
chinangwa chacho apa ndechei chaizvo vamusarara chamuri kuitira urongwa uku
chirongwa ichi chiri kuendesa upfu kuzvitoro zviri kudhuze nekunogara vanhu kuitira kuti vanhu vasafambe nzendo ndefu vachinotsvaga upfu uyewo zvakare tiri kutenda mapurisati apa mvumo yekuti zvitoro zviri munzvimbo izvozvo zvese zvivhurwe zvikwanise kugamuchira nekutengesa upfu
izvi muri kuona zvichibatsira sei chaizvo vamusarara pakurwisa kupararira kwedenda recoronavirus nekuuraya vanhu vakawanda zvikuru pasi rose
izvi zvichaderedza dambudziko rekutsipirirana ranga richiitika kunyanyisa tine denda redu recovid tikavhura zvitoro zvakati wandei pabusiness center ine zvinoita kuti mitsara yedu inge iri mipfupi vanhu vakwanise kutenga hupfu zvakasarudzika pasina kutsikirana uyezve uvepo hwemapurisa uchabatsira kuti tikwanise kuchengetedzeka pakutakura hupfu tichiendesa muzvitoro zvega zvega uyezve mapurisa anenge aripo pakuona kuti upfu hwese hwauya pachitoro hwatengeswa nemutengo wakatarwa munhu anenge ane mari yeeco cash swipe kana cash vose vanobvumirwa kutenga upfu
asi makakwanisawo kuwana here chibage chinokwanira vanhu chekuti munge muchiendesa upfu uyu kunzvimbo dzakawanda
dambudziko rekushomeka kwechibage asati rapera tichinaro asi tati ine ushoma hwechibage hwatinawo iwoyo hwatiri kuona kuti unonge uri kuti wandei wedzerei uwandu hwacho tati takangoona zvakangokodzera kuti titange kuita chirongwa chekuita takarongeka tisati mumwe nemumwe aendesa kwake zvinova zvakonzeresa zhozhowe nemirizhonga yese yamenge muchiona
avo vange vari sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa masarara vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakatotangidza kurayira vana vechikoro paindanet nepawhatsapp munyori mukuru weatus varobson chere vaudza studio 7 kuti sangano ravo riri kushungurudzwa nevana vechikoro vavhiringwa necoronavirus pamwe chete nezvimwe zvinonetsa munyika panguva ino vakatarisana nebvunzo vachere vati sangano ravo rinoda kushanda zvakasimba nehurumende mukubatsira vana ava nekuti zvese zviri kuitika haisiri mhosva yavo kunyange hazvo tabata gurukota rezvedzidzo vaKen Matema havana kukwanisa kutaura nesu
pane zvino tine zvidzidzo zvatakati zvienderere mberi zvose zvinonge zvichiitwa muzvikoro nenyaya yekuti kotoro yedu yekutanga yakagumisizwa panzira nenyaya yedambudziko rechirwere chapinda munyika denda rapinda munyika rekorona iri rawara tekeshera pasi rose asi isu takati dzidzo yedu irambe ichienda mberi nekuti ndizvo zvatinomirira sesangano saka takawamba mapoka atinawo pawhatsapp paindaneti atiri kuti varayiridzi vari kudzidzisa tine magrade 7 ari kunyora tine mafom 4 ari kunyora saka isu tine varayiridzi zvekare vanova vari professional vakatrainwa vanodzidzisa zvidzidzo izvozvo vari kuwanika vachisangana nevana vari kufanira kunyora bvunzo idzodzo gore rino vachidzidzisa zvichienderana nehwaro hwedzidzo hwacho nehwatakatarisana nawo tine zvimhingampinyi zvatosangana nazvo zvekwadi panguva ino yatinenge tichidzidzisa vana zvimhingampinyi izvi ndezvekuti kune vana vokumaruwa kwatinova kwatinomirira vazhinji wacho havana madandemutande kana kuti indaneti yekuenda pawhatsapp asi nekufamba kwenguwa tichange chizitarisa tiona kuti tingange tichivabatsira sei asi vane vabereki vanenge vane mafoni anoenda pa WhatsApp vanga vakadii tiri kuramba tichidzidzisana chienda mberi chidaro tichitarisa zvekare kuti tingange tichiwandudza sei kudzidzo iyi isvike kumwana wese tichishandisa indaneti panguva ino yatakasangana nayo neyo lockdown nekuti dzidzo yedu inofanira kunge ichienda mberi zvekare.
Muri kushanda nebazi rezvedzidzo here rehurumende munyaya iyi?
Munyaya yekudzidzisa vana vezvikoro isi sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reamalgamated road churches tagara tinoshanda nehurumende ende tine tsamba dzatakanyorera mabazi sehurumende ichivaudza kuti ndo zvatiri kuita. Panguva ino havana havo kutipindura asi isi tiri kuendera mberi nekurairidza vana panguva yekunge zvidzidzo zvakamiswa kutore kutanga yakamiswa nekuda kwedenda rawanika riri munyika uye tcharamba chienderera mberi kana pane dzimwe hurukuro dzatinoita dzakanaka kunge tinge tiri pamwe chete tichiita nawo tinodzigamuchira takangomirirawo kunzwa kwavari uye hatikwanise kumira panguva ino nekuti izvi zvakanyanya kukosha kuti dzidzo inge ichienderera mberi.
Avo vange vari munyori mukuru weatus varobson chere vari parunare nestudio 7 tabatawo vakudzai muropa avo vanoti kunyange zvavo vachishanda kubazi rezvedzidzo vari kutaura semubereki ane vana vari kubatsirika nedzidzo dzevana vavo paindaneti neWhatsApp vachiti vanoona sezvinobatsira pachinamba chekuti vana vangogara pamba vasina zvavanoita.
Inini ndingashanda hangu koko asi handisi kutaurira ndakamirira bazi rezvedzidzo ndiri kungotaurawo semubereki ane mwana akwanisewo kuyamurika achionawo zviri kuitwa neveRTUZ.
Chii chamunofarira pane zviri kuitwa neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe?
VRTUZ ndaona vari kudzidzisa vana paWhatsApp vachitumira on internet zvokuti mwana wanguwo akwanisa kudzidza ane mapeji averengawo andamubvurira paapp zvekuti ndiri kutorongawo kuti foni yandaa kushandisa iyi ndimupe akwanise kudzidza nekuti ndaona dzidzo yacho iri kumubatsira ndaona zviri kumubatsira panguva ine yekorona varairidzi vasiri kuenda kumabasa vana vasiri kuenda kuzvikoro ndaonawo zvichimubatsira inio mubereki ndanga ndichitomubatsiridzawo ndichivhura mapeji nemapeji anga achidzidziswa paWhatsApp. Ndiwo maonero andazviitawo asi handisi kutaura ndakamirira bazi rezvedzidzo dzepamusoro nepasi.
Vakudzai muropa mubereki anoti vana vavo vari kubatsirika nedzidzo dzavana vavo paindaneti nepaWhatsApp. Zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti riri kushoropodza zvakadzama urongwa hwarinoti huri kuda kuparurwa nebazi rezvedzidzo hwekuti vana vadzidze vachishandisa maredhiyo pamwe nematerevhizheni senzira yekuti vasaungana munguva ino yedambudziko recoronavirus. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takashira Joe vanoti vane ruzivo rwekuti hurumende yatove pachinhano chepamusoro kuti iparure urongwa uhwu kunyange hazvo varairidzi vasina kubvunzwawo pfungwa dzavo. Dr. Joe vanoti nekuda kwekuti nzvimbo dzakawanda dzemunyika hadzisvike masaisai zvakanaka uyewo kuti misha yakawanda haina maredhiyo nematerevhizheni havaoni zvichibudirira. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvedzidzo vaKeni Matema kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Joe.
Hongu pane matanho ari kutorwa neMinistry of Education pamwe chete neUNICEF kuona kuti vana avo vasiri muzvikoro vangaramba vachiwana information yavanoti yokudzidza sei. Saka iri danho rinotungamirirwa neMinistry of Education ende vari kuti vachange vachishandisa maredhiyo vachange vachishandisa matelevhizheni kudawo nemaCD vachipa kuti vana vadzidze malesoni patelevhizheni uyezve neparedhiyo. Ndo zvatiri kutambira izvi tiri kunzwa kuti zvava paadvanced stage tiri kungonzwawo maredhiyo tiri kungonzwawo pamatelevhizheni tiri kungoverengawo manyuzipepa kuti ndo danho ravapo iri richingonzi richauya manje manje asa hatiti asa zao kuti manje manje kutanga zarini asa zino raza kuti pano huru ungwa wakajeka unonyaso zikama ne Minister of Education wezene UNICEF kudaku batira wana muzimbago kuti waramba wachidzidza.
Saka imi chamuri kunyanyopokana nacho apa chi nekuti tinoona kuti ndozviri kungoshandiswa nenyika dzakawanda nguva ine COVID-19 kana coronavirus lockdown.
Isu sevarairidzi zvikuru sei tiri Progressive Teachers Union of Zimbabwe pane zvakawanda zvatinopokana nazvo. Tinoziziva kuti ma radio lessons zvinhu zvaimboitwa muZimbabwe kana even ma TV anokwanisa kunga ari weyo kudzisana yo ana zvakanaka, asi izvi zvaidevelopewa neinonzi CDU Curriculum Development Unit yaipa kuti ione kuti information yacho iri kuenda kuzvikoro inoenderana nelevel inonzi level of cognitive development kana iri lesson ye grade 3 yoita lesson ye grade 3 iyoyo nguva zvekare chikoro chega chega chaivawo neradio yokuti kana radio lesson yosvika vana vanga vachizodini vachizoteerera. Asi pari zvino muZimbabwe tinoziziva kuti iyo masaisai ezradio haasvike kwakawanda zvikuru sei kumaruwa area. Matelevision zvekarewo haasvike kwakawanda uyezve pamwe hatorimo muzimba imomo. Nekuoma kunoita upenyu muZimbabwe preference inoita pakufidha vana kwete pakutsvaga television kana kutsvaga paredio.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafika Joe vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revemakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti ratangidza nzira yokubatsira vezveutano kukurumidza kuona vane utachiwana hwecoronavirus muvatende vavo. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mutata vati Zimbabwe Council of Churches yagadzira panosvikira nhare kana kuti call center vachiti nhamba dzekufona dzinoti 0732 62766 kuti avo vanofungira kana vanoda kubvunza mibvunzo pamusoro pecoronavirus vapindurwe nevanhu vane ruzivo rwechirwere ichi. Mufundisi Mutata vati chimwe chikonzero chavari kushanda nehurumende ndechekuti vemakereke vane basa guru pese panochengetwa mufi, naizvozvo vanofanirwa kubata nehurumende kuitira kuti kuchengetwa kwevafi kuitwe nenzira yakanakira veutano pamwe chete nevemakereke.
Tracking system yedu vawande yanga isina kunyanya kunangana nevanhu vane coronavirus pachavo. But ichekutanga kuti tinzwisise kuti vanhu vanoziva here kuti policy yehurumende nemachanges ari kuitika mupolisi iyoyo yehurumende towards COVID yakamira sei, uyezve kuti vari kucomplya here kupolisi iyoyo. Takaseta up information center tikaisa qualified medical personnel kuti itibatsire kuti vanhu vanenge vachida kufona vane mibvunzo zvine chokuita nenyaya yeCovid tigonyatsokunzwisisa kuti vanhu vari kunzwisisa here kuti nyaya yeCovid yakamira sei, uyezve kuti vari kufambirana here neurongwa hwehurumende. Muprocess iyoyo hongu zvinogona kuzoitika kuti vamwe vavanhu vatichataura navo vanenge vane utachiwana hwecoronavirus, we will need to adapt call center yedu, information center yedu netracker iyoyi kuti iite align nema changes anenge achiitika paground. Iri nyore vawande tine call center inenge ine vanhu varimo mainly medical personnel then vanoconnecta nema local ecumenical fellowships edu kana kukaita chaitika throughout the country, because you know kuti ma churches ari situated throughout the country. Kana kukava nechinhu chaitika chiri of concern, vanhu vanofona ku information center iyoyo, then vopuwa advice yakafanira kana vachidirectwa ku nearest medical center, then they are referred. Kana iri nyaya inongoda kuti vatore sama home precautions vanokwanisa kungoita avari kudzimba dzavo. It's not something chiri sophisticated, inongova nyaya kuti toda kuti tite coordinate ma responses ema local churches edu. Uyezve kuti kana pakava nemubvunzo imwe ingada technical advice, vanhu vanofana vanokurumidza kuwana advice iyoyo from our qualified personnel. Mr. Wande,
vamunoshanda navo muhurumende ndavapi? Ibazi ripi ramunoshanda navo?
Chekutanga tiri kushanda ne Ministry of Health, tanga tina director we epidemiology anga achitaura ku group re vafundisi vedu mazuva apfuura iwawa pa WhatsApp platform yatinayo ine vafundisi ma members ve Zimbabwe Council of Churches inodarika vanhu 500. Tanga tina director we epidemiology ndo mapoka ehurumende atanga achiedza kukonekta nawo ine nyaya ye COVID. I think situation ya takatarisana nayo of course ine chokuita ne utano ne health, but kana tikasvika pa moment ye crisis tikatanga kuva nevanhu vanofa nezvimwe zvakadaro zvinotsvaga kuti machechi ne hurumende vagobvumirana kuti ma situation ye burial ino manage wase zvikuru kana ma burial zacho na akawandisa panoda proper coordination nenyaya kuti machechis ndo anowanza kuita preside over ma burials. Mr. Wande,
ange vari munyori mukuru we Zimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Muherald, hurumende inozivisa kuti mari yekubatsira vanhu panguva ino yekurwisana nechirwere checoronavirus iri kutanga kupiwa vanhu nhasi. Dzimba dzinoita miriyoni dzinozivikanwa nebazi resocial welfare kuti dzinonetseka dzichapiwa rubatsiro. Mukronico, hurumende yeSouth Africa yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine mavhiza akapera pamazuva eCovid-19 hazvisungirwi nyaya iyi kana kumanikidzwa kudzokera kuZimbabwe. Mukronico mekare gurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo amai Judith Ncube vari kukumbira rubatsiro kuchengeta mazana mana ezvizvarwa zveZimbabwe zvakabviswa kuBotswana vakanzi vagare muBulawayo vasingasangani nevanhu kwemasvondo maviri kuri kurwisana nekutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ngwanana akanaka kwamuri mese muri yeZimbabwe mungadai kuteerera pane dzino nguva nemi vashamariri vese veStudio 7 vana Tete Marvelous Blessing Munchoma Thomas Chirpas Blessing Zulu namukomatanonoka wandi chida kukupai mbiri nebasa ramuri kutiitira kutipa news dzisina divi dzakarerekera. Angotora zvangu panguva ino tichiisa mashoko angu kuna Monzora na Komichi na Kupe kuti uku izvi zvavari kuita ndokunonzi kuda kukupa mvura munyanza. Ngavaite tione kana vakabudirira. Chiri kunetsa chaku chako kuda kudhaivhira paukuru manje politics dzinouya nekutsigirwa nesapoti yevanhu. Kupe hana kana endakatobvako maelection ane bato rakwe reMDCT, saka nhasi uda kudhaivhira kuenda kuMDC Alliance achibvisa chamesa. Zvinoita hazviiti. Ngavaite tuone
makadi zvenyu kuStudio 7. Zita rangu ndini Bartholomew Mishipe ndipabulawayo apa. Ndanchida ungo taura upa msoro pejirwere che coronavirus. Cha tipindira upa sirino rose shua. Tuliku chema ende shurukura tiza uti nema paralelo anu itachirwere ichi. Nema mira zakaita muno Zimbabwe. Chikatipindira shua yei. Tinopera tuose ende shurukura tichaka pinda ende shurukura tiza uti. Chero namba irukuta uwa kuti ndio waka afekti wa shunora tiza uti. Ingori nyaya kuti ndio waka batu kwa pati. Adza waizi pandorine wa amwe wa ninguwa sati waone kwa. Saka chikuru. Deche kuti. Vese wachanzu wawenzi rangu irichitaura. Tapeza kuita ma precautions wose. Tapeza kuita shose zotaka tisu wakuti tite. Gati na mateo tichikumbira kuti mwari wati chengeteze ni muri zedu wa chengeteze ni kae Zimbabwe. Nukuti zvecho kwadi. Tingaita zvipi ne zvipi asika na mwari wakasapindira apa. Pana. Samangwa na redu irima chete ndino kutenda ino.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisine ine Studio 7. Isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chiremba vanotungamira bazi renyanzvi dzezvekutano rinoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci vanoti hazvivanetsi kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanogona kuvabvisa pabasa pamusoro pekusawirirana navo pamusoro pecoronavirus. Izvi zvinouya mazuva maviri mushure mava Trump vadzokorora mashoko akataurwa neumwe munhu paTwitter kuti Dr. Fauci vadzingwe basa. Dr. Fauci vati uhu ndihwo upenyu hwedu uye ticharamba tichiona zvinhu zvakadai nguva dzese. Dr. Fauci vave munhu anokudzwa zvikuru uye anotererwa mune zvavanotaura pamusoro pecoronavirus. Vanoti kubviswa pabasa hachisi chinhu chinovanetsa. Vachipindura vanhu vanoti vari kushanda zvakanyanyisa, Dr. Fauci vati hazvina mhosva sezvo vakasimba uye vasina zvinovanetsa. Mashakada ne chikwata chake che Magic Face vachitipa gambo ndarangarira gamba. Sezvo nguva yedu yapera, rekai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti kutanga nhasi rinenge roendesa hupfu pedyo nevanhu kune mamwe madhorobha. Sangano remira vararidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakatotangidza kurayira vana vechikoro paindaneti nepaWhatsApp. Rimwezve sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kushoropodza urongwa hwarinoti huri kuda kuparurwa nebazi rezvedzidzo hwekuti vana vadzidze vachishandisa maredhiyo pamwe nematerevhizheni senzira yekuti vasaungana nguva ino yedambudziko recoronavirus. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka. Thank you.
soko izika disenda bakuvi.